Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi chishanu chivabu 17, 2019. South Africa inouza Zimbabwe kuti ive nemutongi gava anobva kunze kwenyika kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika riri munyika rigadziriswe. Mashoko aya anouya panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura hurongwa hwenhaurirano nevamwe vemapato ezvematongerwo enyika pasina mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Kuratidzira kwekutsigira Ishe Ndiweni kwaenderera mberi nhasi muBulawayo, mapurisa akachengetedza panzvimbo yaungana vanhu ava kuitira kuti pasaite mhirizhonga. Vanhu vakapfurwa vakakuvara zvichitevera kuridzirwa pfuti kwavakaitirwa nevari kuchengetedza minda yemangoda kwaMarange kuManikaland votaura zvakaitika nemafiro akaita vamwe vavo. Nhengo dzeMDC dzakarohwa nemapurisa muparamende dzichinzi dzakaramba kusimukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura dzoendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vaKen Matema, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachida kuripwa mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa nhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika. Takatarisawo mashoko eSouth Africa ekuti mutongi gava anobva kunze kwenyika ndiye anofanira kuyananisa gakava riri munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.